This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiri pamuzinda we Voice of America, urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu kubvumbi 8, 2016. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Jonga Kandemiri ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kutaura kuti aiwa chokutanga chirozvo kuti urombo hwanyanyisa muZimbabwe. Munhu wese amurombo. Tinoda kutaridzira kuti vanhu vafa neurombo. Tinotaridzawo kuti kune mari dzamakadya 15 bhiriyoni yamakataura mega vamugabe. Tiudzei kuti mari yakafamba sei uye muchaidzora sei.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vamogen tsvangirai vanoti vachatungamira mbune mukuratidzira kuri kurongwa nebato ravo svondo rinouya. Gavhuna weRBZ vaJohn Mangudya votaura nezvekushomeka kwemari munyika kudare reparamende.
Handityi kuzvitaura kuti mabasa aJonathan Moyo aya nehama dzake ndivo vari kuzviita kuti vawane pekuhambisa usu hwavo hwatafugura pachena nemagonero edata gona atagara tichiita munyaya dzezvematongerwo enyika.
Vakarwa hondo yerusununguko voenderera mberi nekukandirana makobvu nematete nemamwe makurukota emuhurumende akaita savaJonathan Moyo, vachiti ndo vakanyora tsamba iri kutenderera ichinzi yakanyorwa navaKris Mutsvangwa kuna vamugabe vachikumbira ruregerero. Tichakupai nezvemitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gavhuna webhanga guru renyika reRBZ vaJohn Mangudya nhasi vaudza nhengo dzeparamende kuti bhanga ravo nemamwe mabhanga akaunza munyika mari inodarika mamiriyoni mazana maviri emadhora kubva muna ndira kusvika pakutanga kwemwedzi uno. Asi izvi zviri kutadza kupedza dambudziko rekushayikwa kwemari munyika. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vamangudya avo vange vachitsanangura nhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvemari kuti dambudziko remari mumabhanga riri kunyanyokonzerwa nekuti nyika iri kutenga zvinhu zvakawanda kunze kwenyika asi iyo isina zvakawanda zvainotengesa. Vatiwo chimwe chiri kukonzera kushayikwa kwemari inyaya yekuti nyika iri kutenga chibage zvichitevera nzara yakakonzerwa neEl Nino, pamwe nekuti vanhu havachina chido chekuchengetedza mari dzavo mumabhanga sezvo vari kubhadhariswa mari yakawanda pakushandisa mabhanga. Asi vati zvisinei hazvo, bhanga ravo nemamwe vari kuronga kunza imwe mari munyika kuitira kupedza dambudziko iri.
So we are importing more cash for the to meet the demand, but unfortunately it's not overnight to be received in Zimbabwe. There's a lead time between placing an order and receiving of the foreign exchange. It can take a week from ordering to utilization.
Vatiwo mabhanga matanhatu pamabhanga gumi ari munyika ndiwo chete ari kupinza mari munyika. Vatiwo kutanga kwemwaka wekutengeswa kwefodya kuchaunzawo mari yakawanda munyika. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rokushayikwa kwemari mumabhanga, uye vamangudya vati mabhanga anofanira kubhadharisa vanhu mari shoma pavanoshandisa mabhanga, pamwe nekuona kuti veruzhinji vasina maaccounts kumabhanga vapiwa mukana wekuvhura maaccounts. Mabhanga mazhinji ari kupa vanhu mazana maviri emadhora kana mari iri pasi pazuva nekuda kwekushoma mika kwemari. Zvinhu zvakanaka, mabhanga anopa vanhu zviuru zviviri zvemadhora kana kudarika pazuva. Pavabvunzwa kuti sei vasiri kushandisa mari yemuno iyo vanokwanisa kudhinda kana yave shoma mabhanga, vamangudya vati nyika isati yakwanisa kuita zvinodiwa kuti itange kushandisa mari yemuno zvekare.
We agree with you about lower currency, but not now because we have satisfied conditions which we do believe are necessary for us to proceed with the lower currency.
Vati chikuru chapedza dambudziko rokushaikwa kwemari munyika, kugadzira nekutengesa zvinhu zvemuno kunze, pamwe nekuumba mitemo inoita kuti vemabhizimisi vekunze vauye kuzotanga mabhizimisi munyika. Zimbabwe iri kushandisa mabhiriyoni manomwe madhora kutenga zvinhu zvekunze, iyo ichitengesa kunze zvinhu zvinokosha mabhiriyoni matatu chete emadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Nengwe bato rezanu PF Politburo amai Victoria Chitepo, vanove mudzimai wegamba renyika uye vaivesa chigaro wezanu PF vaHebert Chitepo vashaya. Amai Chitepo vanga vane makore makumi masere nemapfumbamwe ekuberekwa. Amai Chitepo vanonzi vashaikira mumba uye mwana wavo Tokozile atenda kuti amai vake vashaya apo vanga vakamirira kuenda kumusangano weCentral Committee wezanu PF. Mutungamiri weMDCT vamogenchangirai vanoti vari kuzotungamira mbune kuratidzira kwebato ravo musi wa 14 kubvumbi. Bato reMDCT rinoti riri kuda kuratidzira nezvekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika munyaya dzezveupfumi izvo zvapa kuti vanhu varasikirwe nemabasa. Vatsvangirai vanoti nyaya yehuori hwakapawo kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vatende kuti nyika yakarasikirwa nemari inosvika mabhiriyoni 15 emadhora, imwe nyaya yavakurudzira kuti vange vachipinda mukuramwa mabasa mukuratidzira izvo zvavafuratidza mwoyo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vatsvangirai.
Vanhu vari kuti action, vanhu vari kuti hatingagoni kusvika 2018 nemaomero aita zvino. Saka tine musangano taitaura kuexecutive chiti isusu musi wa 14 takataura nemapurisa, musi wa 14 ndo musi watiata mass demo yedu tichitarisa kuti zvinhu zvaoma ende vamugabe vanofanira kumuka mabrandeti avari, nokuti hakusi kunyeba kuti zvinhu zvaomera vanhu. Kusorova problem yemaho veterans hatsi kusorova problem yenyika. Maho veterans vanosoroverwa nyaya yako when the economy is ticking. So priorities dziri kusiyana. Yes, maho veterans vane maproblems and we all see the problems, but ngavazive kuti nyaya yokuti nyika yagadzirwe macrisis ainayo it's a priority.
Saka chinangwa chekuratidzira apa chinenge chiri chei chaizvo?
Tiri kutaura kuti aiwaka chokutanga chiripo icho kuti urombo hwanyanyisa muZimbabwe. Munhu wese amurombo, tinoda kutarisira kuti vanhu vafa neurombo. Tinotarisirawo kuti kune mari dzamakadya 15 bhiriyoni yamakataura mega vamugabe. Tiudzei kuti mari iyoyo yakafamba sei uye kuchaidzora sei. Kune nyaya yekushaya mabasa. Ndakangoti overall it's a social demonstration of discontent or inozi public expression of discontent. Kuti it's still business as usual, but it is an expression yatoda kutaridzira. And we are inviting everyone to play a part. This is no longer the issue yongoregera. Munhu wese anofanira kutrya to make an effort to express this.
Vatsvangirai vanenge varipo here pamberi apa?
Hatishaizvo. Ndotonzwaropa kumhanya manje.
Mutungamiri weMDCT vamogenitsvangirai vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nekuda kwematambudziko ave kusangana nevarimi vefodya ekutadza kutora mari dzavo kubva kumabhanga mushure mekunge vatengesa fodya yavo, masangano ose anomirira varimi akurudzira kuti kuve nemusangano wechimbi-chimbi wekutsvaga nzira dzekugadzirisa dambudziko iri. Mukuru werimwe remasangano anomirira varimi reZimbabwe Commercial Farmers Union, vaJeremiah Tevera, vanoti musangano uyu unotarisirwa kupindwa nemapoka ose ane chekuita nenyaya dzekurima pamwe nevane chekuita nenyaya dzemari vanosanganisira veRBZ nemasangano akaita seBankers Association of Zimbabwe pamwe nemapoka nemapazi ehurumende. Varimi vanonzi vari kuchema nedanho rakatorwa neRBZ yakabatana neTIMB rekubatani dzinodzokorora. Vanonzi vari kuchema nedanho rakatorwa neRBZ yakabatana neTobacco Industries Marketing Board rekuti mari dzekutengwa kwefodya dziiswe mumabhanga evarimi kwete kuti vapiwe dziri keshi pavanenge vangotengesa fodya yavo kumisika. asi nekuda kwekushomeka kwemari mumabhanga, varimi ava vanonzi vaive kutadza kutora mari idzi vachitenga zvavanenge vachida zvekugadzirira mwaka unouya. Chimwe chinonzi chachemedza varimi ava mitero inonzi iri kubatwa nemabhanga. Ngatinzwei hurukuro yataita navatevera pamusoro penyaya iyi.
Takaita misangano nevakuru veCIMB vakatotidaidza ivo vachitipa neurongwa hwafungwa nebhanga guru renyika hwekuti varimi vefodya vapindewo muyavanoti financial inclusion. Inzi mari dzavo zhinji vanga vachingopiwa ari macheki vochinja votoenda. Saka vaisangana nematambudziko ekubirwa nekutengawo zvimwe zvinhu zvavanenge vasina kumbogarira pasi kuti vanyatsoronga zvakanaka. Saka tasangana neveTIMB sevamiriri vevarimi. Takaudzwa kunzi ndo zviri kusajestwa kana kuti kupropozwa nereserve bank.
Saka makazvitambira sei mushure mekunge matsanangurirwa nenyaya yeurongwa hweTIMB?
Mabhengi vanhu vanga vasisina chivimbo nekuita kwawo kubvira kumashure uko. Mari dzevanhu dzakambotsakatika kumabhengi. Ukaita mari kubhengi haibereke, inotopera nemacharges avo. Saka vanga vatiudza kuti pane urongwa hwekuti macharges aya abviswe. Zvemitozivawo kuti mabhengi acho mari ikaiswa kuinobereka here uye munhu anoiwana here mari yake. Saka taisa zvikumbiro izvozvo tatakatarisira kuti tichazowana anza yekuti RBZ yapindura zvipi nezvipi. Saka pane kuti tiwane anza iyo haina kuuya. Chatakangozoona isusu yanga yava press statement pakati peRBZ neTIMB yekutoita sokuti yatova directive.
Saka imi mune matanho hamuri kutora here sesangano rinomirira varimi kuti mubatsire varimi vaakutadza kutora mari dzavo kumabhanga?
Ya, tatodaidzira musangano nevanhu vacho ivavava musi wemande.
Mukuru wesangano reZimbabwe Commercial Farmers Union vaJeremiah Tevera vari parunare muHarare neStudio 7. Zvinhu zvinonzi zvinenge zvaramba zvakaita manyama amire nerongo mubato rezano PF sezvo kukandirana makobvu nematete kuri kuenderera mberi mubato iri. Nezuro, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaita musangano nevesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association mukuedza kugadzirisa zvimwe zvezviri kunetsa. Asi nhasi zvabuda pachena kuti hondo iri kuenderera mberi pakati pevarwi vehondo yerusununguko ava nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe nemamwe makurukota akaita savaJonathan Moyo navaSevia Kasukuere. Vakarwa hondo vasimbisa kuti havachadi kuti panzi pamberi naamai Grace Mugabe, asi kuti vaMugabe chete nebato ndo vanofanira kurumbidzwa. Pane tsamba yanetsawo pamadande mutande ichinzi yakanyorwa naSachigaro weZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaChris Mutsvangwa vachikumbira ruregerero kuna vaMugabe. Asi vakarwa hondo ava vanoti aya mabasa amuzvinafundo vaJonathan Moyo. Studio 7 aina kukwanisa kubata vaMoyo, amai Mugabe kanawo vakasukuwere sezvo vanga vari mumusangano weCentral Committee yebato ravo. Asi takwanisa kubata mutauriri wesangano revakarwa hondo vaDouglas Mahia kuti tinzwe nezvemusangano wavo nezvimwe zviri kuitika mubato rezano PF muhurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Wakafamba zvakanaka. Chaizvo zvandinofunga kuti unaku hwacho ndehwekuti ukaonawo pana anoda kuona zvakanaka anozviona zvakanaka, asiwo anoonawo neziso rokuti ari kutsvaga zvakashata anogona kungozonangana nezvakashata zvakanaka usiye.
Vamwewo munyika vari kuchema chema kuti munenge makanyanyotarisa zviri kunetsa vakarwa hondo ava, asi musingatarisiwo kuti nyika inenge yaenda kumawere.
No, kana tichitaura pamusoro pezvine chekuita nezvenyaya dzezvematongerwo enyika yatakataura, yandinofunga kuti newewo unonzwisisa kuti takataura nyaya yekuti mudzidzisi wegwara remusangano anofanira kuwanikwa kubva muvarwiri verisununguko.
Saka apa muri kuti vakasukuera vanofanira kusuduruka poya munhu akarwa hondo?
Izvozvo izvodai kutaura kwavaita kuriko kwaive kuita zvaitonyanya kubatsira nekuda kwekuti zvinoita kuti zvinangwa zvedu zvatakataura zvikasire kuiswa muzviito.
Ko, panyaya yemaslogan apa vamwe vanga vari kuti munenge mamanangana naamai kuti hapana mumwe munhu anofanira kuitirwa slogan kana kunzi pamberi naye kunze kwebato navaMugabe, mungajekesa?
Maonero zvavo anoita munhu maonero ake, asisu chinangwa chedu chachiri chokugadziridza zvinhu zvatata kuona nekuti kwete ivo vega asi nomumwe munhu anongofunga kuti iye anenge akapenga mazuva ano kana kuti mari yake inenge yamuwandira anga akungoiswawo paslogan tichibva kuhondo isusu hapana pamakambonzwa pachinzi pamberi nasari ava mai tisati taanavo saka vasiri ivo vatakanangana navo tiri kungoita sezvataiita chete
vamaiya tsamba iri kutenderera iyi pamadande mutande esocial media ichinzi yakanyorwa navamutsvangwa ndeyechokwadi here
ndangaida ngokurudzira vanhu kana kuvayeuchidza kuti vazive kuti vamutsvangwa munhu akashandira hurumende kucio munhu akashanda akamirira hurumende kunze kwenyika akaita cabinet minister anoziva tsika dzehurumende kana ainge akada kuita izvozvo haaigona kuzoishambadza kushambadzwa kwairi kuitwa nevanhu vagara vari vanhu vanopikisana kana kurwisana nemao veterans handityi kuzvitaura kuti mabasa ajonathan moyo aya nehama dzake ndivo vari kuzviita kuti vawane pekuwandisa usu hwavo hwatafugura pachena nemagonero edu atagona atagara tichiita munyaya dzezvematongerwo enyika.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo vaDouglas Maiya vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, bato reZANU PF riri kuita musangano waro weCentral Committee nhasi pamuzinda waro muHarare. Musangano uyu wakanangana nekuedza kuunza kuyanana mubato umu umo mapindwa naPongwe. Panonzi pane kunetsana kunotyisa mumatunhu akaita semasvingo, Midlands, Mashonaland East, Mashonaland West neManicaland, uko kunonzi kuri kunetsana vanhu vari muzvikwata zvinonzi zviri kunetsana zvetimu Lacoste inonzi inotsigira vaEmerson Mnangagwa neGeneration 40 inonzi ine rutsigiro rwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vari muzvikwata izvi vanoramba havo kuti vane chidokwa-dokwa chekuda kutora chigaro chavaMugabe. Blessing abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge.
Zviri kuratidza kuti musangano weZANU PF uyezve zvinhu munyika hazvisisina kumira mushe, hazvisina kumira zvakanaka vaMugabe vai pachipanera. Kwave kutsvaga kuti vaone kuti voyananisa sei musangano wavo. Watagara tichingotaura kuti musangano weZANU PF wave zinyekenyeke. Wave musangano wakapindwa naPongwe nekuti zvaive kare hasiso zvatiri kuziva zvauri pari zvino. Saka vaMugabe pachirungu anonzi aya akunzi madesperate measures kuzama kuti vangagadzisawo zvinhu musangano mavo, musangano wavo watiri kuona tese tese kuti aiwa wamusangano wakuita kunge waputsika.
Asi zvavari kuita izvi zvingashanda here? Chii chingaitwe kugadzirisa matambudziko emuZANU PF?
Dambudziko remuZANU PF vaZulu rinozivikanwa nemunhu wese. Dambudziko remuZANU PF idambudziko rekuti zvinozivikanwa pasi rose kuti vaMugabe utongo hwavo hwaakusvika kwamvura yacheka makumbo. Zvino ivo kuramba vakaisa padundundu nyaya yekuti ndiani achatora matomo kana ivo vasisipo ndo zviri kuita kuti munge mune makakatanwa atiri kuonaya. Saka vaMugabe vangasangane zvavo nevarwi vehondo yerusununguko vagotaura chino nechocho chero vasingatauri kana kuti vasiri kugadzirisa nyaya yekuti ndiani achazobata matomo muZANU PF kana ivo vachinge vasisiri pachigaro ndiani. Vangataure zvese izvo asi kana vakasagadzirisa nyaya iyoyo hakunenge kuri kutungana kwembudzi, kunenge kuri kungotambisirana nguva.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge vari parunare muHarare. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Gurukota rezvekunze kweAmerica vaJohn Kerry vatanga nhaurirano nevakuru vakuru vemuIraq murwendo rwavo rwezuva rimwe chete kuBaghdad, uko vachisimbisa rubatsiro rweAmerica kuhurumende yemuIraq. Hurumende yeIraq yakatarisana nedambudziko munyaya dzematongerwo enyika nyaya upfumi pamwe nekugadzikana kwenyika. Vakeri vati ino inguva yakaoma muIraq. Vaenda kuIraq vachibva muBahrain murwendo rusina kuziviswa. Uru rwendo rwavo ndirwekutanga kubva pavakapedzisira kushanyira nyika iyi muna 2014. Nyaya dziri kubudiswa kubva mumagwaro ePanama Papers akawanikwa kubva kukambani yeMossack Fonseca idzo dziri kubata-bata vakuru vezvematongerwo enyika vemuChina dziri kubuda panguva iyo vanoita zveuori vari kuomeserwa nehurumende yava Jinping. Vanhu vanodarika zviuru makumi matatu vasungwa muChina kusvika parizvino. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti izvi zviri kuitwa senzira yekuranga vanopikisana nehurumende. Mumwe mutori wenhau anoshanda nemedia center vaMalvin Mukudu vambochengetedzwa zvakare nemapurisa nhasi. Izvi zvinotevera kumbochengetedzwa nekubvunzurudzwa kwemukuru wemedia center vaErnest Mudzengi neZuro nezvenyaya yakanyorwa nedandemutande remedia center nezvekubhombwa kwegushungo dairy. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu abata gweta rava Mukudu vaGift Mutisi.
Vamutora vachingoita zvavakaita vaMudzengi neZuro vachiti vari kuda kubatsirwa, ivo mapurisa ndo vari kuti vari kuda kubatsirwa neinformation. I think ine chekuita nezvepublication yakaitwa pawebsite yavo. Ini handira kukwanisa kunzwa zvavanga vachitaura nekuda kwekuti vanenge vaita mainvestigations avo mapurisa. Asi ndabvunza vamukudu vari kutiwo mapurisa vaingoda kungonzwa kuti information yakabva kupi, yakapublishwa saivo saeditor vaionawo senyaya iyoyi pavakaipublisha bacho.
Saka ivo vapindura kuti kudii, yakabva kupi nyaya iyi?
Ivo vari kuti vakapiwa najournalist wavo, I think vanonzi vamulondlos.
Saka vaakutsvagwawo futi ivawo nemapurisa?
Vati vari kuada nemhandi.
Gweta vaGift Mutisi vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Vanhu vakawanda munyika vatarisana nenzara inotyisa zvichikonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye kusagadziriswa kwemadiridziro nehurumende. Vanhu vanopfuura mamiriyoni mana vanonzi vakatarisana nematambudziko ekushaya chikafu. Sangano reWorld Food Program rinoti riri mubishi kutsvaga mari yekubatsira vanhu ava, asi mari yacho inenge iri kunonoka kuwanikwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 abata vaTobias Sivanda.
Kune nzara zvokutoti rubatsiro ruri kunzi vanhu vari kubatsirwa tinoruhwira kune dzimwe nzvimbo, kunyanya tongova kuti kuna Namasvingo vari kubatsirwa kana kuti vanhu muZimbabwe vari kubatsirwa, but kunoku chaiko kuti vanhu vabatsirwe zviri kunetsa, hatisati tambobatsirwa kana kumbowana rubatsiro. Pakambouya vekee vakatora vanhu vashoma shoma vakavapa mwedzi miviri, ende mvura haina kunaya, hakutorina mbeu, hatina kutombogara tadya chinonzi chibage kana kuti zvekumunda. Sekutoti vanhu vakatopedza mombe dzavo vachitengesa pakambotengwa $50, mbudzi dzaitengwa $5. Saka vanhu vari kutonetseka kutoshaya kuti torarama nei, nyange nehurumende yacho kuti isvike itiudze kuri kunetsa. Izvino ndopatakahwa kuti pari kuuya GMB ichitengesa chibage.
Chibage ichi chichange chiri kuuya kubva kuGMB, vanhu vane mari here yekutenga chibage ichi, uyezve chiri kunzi chinenge chichitengeserwa ani nemari?
Chiri kunzi chinenge chichitengeserwa vanhu, but vanhu vacho havana kana mari, ende anzi pa50 kg inenge chinzi $15. Saka vanhu havatombokwanisi kuwana mari iyoyo, kana mari shoma chaiyo, nyange chikauya chikanzi $5, vanhu havakwanisi kuiwana mari iyoyo kuti vateke chibage. Saka vanhu vari kutotambura.
VaTobias Vanda mugari wekugokwe vanga vari parunhare kugokwe kwakare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Nigeria inyika ine zvakawanda vanorwira kodzero, vanoita basa ravo nemazvo uye ine tsika nemagariro anogona kudarika paari. Nigeria inyika ine mukana mukuru wekubudirira munyaya dzezveupfumi. America inoti inoda kubatsira Nigeria kuitira kuti ibudirire. Ndosaka America yakaparura chirongwa chichaita kuti nyika mbiri idzi dziite mushandira pamwe cheUS Nigeria Binational Commission. Gurukota zvekukwidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaJohn Kerry Vakati vari kunzwa manyukunyuku kuti Nigeria iyo iri pasi pava Muhammadu Buhari yazvipira kuvandudza upfumi hwayo. Pamusangano uchangobva kuitwa, vakeri vakati America ichawedzera nemazana matanhatu emamiriyoni emadhora pamari yaichabatsira Nigeria. Mari yakawanda inonzi ichashandiswa mukurwisa zvirwere zveHIV, AIDS, malaria neTB. Imwe mari ichashandiswa mukusimbaradza magetsi pasi pechirongwa chava Obama chePower Africa uye cheFeed the Future, icho chasimudzira mabasa ekurima. Vakeri vanotiwo America ichabatsirawo Nigeria mukukunda chikwata cheBoko Haram uye kubvisa zvose zvakakonzeresa kuti Boko Haram ivepo. Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Munhau dzemitambo. Makundano eCastellaga Premier Soccer League apinda mutsvondo repiri. Pamutambo watambwa nhasi, Harare City yarakasha chikwata cheMutare City 4-1, asi maziso ose ari pamurayiridzi weDynamos Paulo George Silva, uyo akonzera mutauro wakanyanya munyika. Kochi chiri kuita kuti Dinamo Dimbare inge ichiita matambudziko aya? Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Okariati, anotipa nyaya iyi.
Vamwe vatsigiri veDynamos vatove kushedzera kuti Silva ngasiiswe basa mushure mekuzvamburwa kwakaitwa chikwata ichi neChicken Inn svondo rapera. Kunyunyuta uku kunogona kuwedzerwa kana chikwata ichi chikakundwa nemusi wemugovera apo chiri kusangana netriangle iyo iri kurayiridzwa naDave Mandugora. Triangle yakakunda Harare City 1-0 mumutambo wayo wekutanga. Vatungamiri veDynamos vakapa Silva mitambo mina kuti akunde vachiti ivo akatadza anosiswa basa. Sachigaro weDynamos vaKeni Mbaiwa vanoti ivo zviri mugwara reDynamos kuti murayiridzi akatadza basa anodzingwa. Asi mutambo uri kunyanyotaurwa nezvavo ndekuyo uri kuBaba Field Stadium pakati pezvikwata zviri kubhebha moto cheHighlanders necheFC Platinum. Zvikwata zviviri izvi zvakakunda mumitambo yazvekutanga. Highlanders yakarakasha Hwange 3-0 panguva imwe cheteyo FC Platinum yakadambura Chorocho Pirates 2-1. Mutsigiri weHighlanders vaProsper Musina zviriyo vanoti Highlanders iri kutora mapoints matatu mumutambo uyu. Chikwata cheMagreen Machines cheCapes United chakananga kungezi Platinum Stars uko chine mutoro wakaoma. Zvikwata zviviri izvi zvakakunda nezvibodzwa 3-0 svondo rapera. Ngezi Platinum Stars ichidambura Mutare City uko Capes United ichirova chapungu. Zvikwata zvemubhulawayo zviviri cheBhulawayo City chiri kudamburana nechikwata cheTorocho Pirates. Totarisa mutambo weRugby. Chikwata chenyika chemaSevens chemaCheetahs chiri kuHong Kong uko chiri kurwira kupinda mugungano rakakosha reHSBC World Series umo mune zvikwata zviviri chete zvemuAfrica, South Africa neKenya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yemusangano wakaitwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevakarwa hondo yerusununguko neZuro muHarare. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Sezvengu yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gavhuna weRBZ vaJohn Mangudya vanotaura nezvekushomeka kwemari munyika kudare reparamende. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti vachatungamira mbune mukuratidzira kuri kurongwa nebato ravo kuitwa svondo rinouya. Vakarwa hondo yerusununguko voenderera mberi nekukandirana makobvu nematete nemamwe makurukota emuhurumende akaita savaJonathan Moyo, vachiti ndo vakanyora tsamba inonzi iri kutenderera ichinzi yakanyorwa navaChris Mutsvangwa kuna vaMugabe vachikumbira ruregerero. Tabva tasvika kumagome echirongwa chedu chanhasi, tinoemba kuti muchange mine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Chris Gande.